think tinobvumirana nazvo chekutangisisa nyaya yeindigenization neempowerment zviri kunyanya kunetsa mainvestor ndezvekuti hatisikwana clarity, hatisikwana consistent message iri kubva kugovernment takataisa nyaya yeindigenization neempowerment. Saka izvozvo zvinoafekta tinoti pachirungu risk premium, zvinoita kuti cost yekuinvesta muZimbabwe ikwire, zvoitawo zvozoreva kuti mareturns on mainvestment anoti bererei. Saka I think idambudziko rakakosha, ende chandinofanira kuti ndistresse ndechekuti investment environment muregion iri very very competitive. Tiri kukombita nenyika dzakaita sana Mozambique, nyika dzakaita sana South Africa, wana Zambia, wana Botswana, nyikawo dzitori nemitemo imwe inotonyanya kukwezva zvakanyanyisa mainvestors ekunze. Endewo zviri kuitwa nemabritish hazvirevi kuti kana wauya kunoko ona maopportunity muZimbabwe yakutoiva investment, ingori prospecting, wauya kunoona kuti wanogona kuisa mari munomhere zvichida vanenge vasida kudiversifyo risk yavo nekuinvesta muZimbabwe. Saka idambudziko iroro. Then panyaya yesucession, I think inyaya hombehombe kune munhu upi zvake anenge achida kuisa mari munyika yese yese, especially mine mutungamiri kurei. I think sooner or later panogona kuzova nekuchinjanwa in terms of leadership. Saka izvozvo zvinounzawo ma-uncertainties, nekuti I think dambudziko rakanyanya kuitika muZANU-PF nderekuti waka uchikombiana nemamwe maliberation movement muAfrica, even muSADC, hatina ku even kuChina, wakaenda kuChina wandozva kuti after every 10 years panouya new cycle yeleadership. Saka nyaya yesucession planning I think muZANU haina kunge yakabatwa zvakanakisisa. And izvozvo zvinoita kuti pave nemakunga unga, pave nekusagadzikana pane vanhu vanenge vachida kuisa mari, nekuti pakaita change in leadership kazhinji, normally even iri same party, even iri ZANU-PF, zvakanzi vamugaba vachisiri mutungamiri wenyika, anogona kuuya after vamugaba anogona kuuyawo nemamwe mapolisi akati siyani. Saka izvozvo murorovanzi zvaakutounza uncertainty in terms of investment.
Saka chii chingaitwe neZimbabwe kuti ikwanise kukwezva vemabhizimisi ava pasina mitauro yakawanda wanda yakubudai?
I think chinofanira kuitwa ndechekuti number one, ngapave nenyaya yeindigenization, ngapave nepolicy clarity, ngapave neconsistent message inobva kuhurumende. Then ngatigadzirisei doing business environment. Munoona makataisa environment yedu yekuita mabhizinesi muZimbabwe ine zvinhingampinyu zvakawanda. Zvinotora nguva yakareba, for example, kuti munhu aregister kana bhizinesi zvaro.